Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 14, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakaitika kuAmerica zvematezano pfevhu zvinotishunguruka nekuti hatitarisiri kuti vanhu kana vapaukana kuti vatsvake vatungamiri vavanoda asvikudanomengo rwekusvika pakuda kupurana.
Vakawanda muZimbabwe nepasi rose voshamisika nekushushikana nekuda kuurayiwa kwevaimbo yemutungamiri weAmerica uye vari kukwikwidza vakamirira bato reRepublican vaDonald Trump neZuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura zviri pamutemo urongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu munguva yeguku rahundi kumatunhu eMatevelerland neMidlands. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wakawanda munyika pamwe nekunze kwenyika vari kushora zvikuru kupfurwa kwakaitwa vaimbo yemutungamiri weAmerica uye vari kukwikwidza vakamirira bato rinopikisa remaRepublicans musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika gore rino waDonald Trump neZuro pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwavo kuPennsylvania. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaTrump avo vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vakapona nepaburi retsono apo vakapfurwa panzeve vari pakati pekutaura pamusangano wavo wekutsvaga rutsigiro nemumwe murume uyo akazopfurwavo akafa nevanochengetedza vaTrump. VaTrump vanonzi vari nani zvavo uye kupfurwa kwavo kwakashorwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kukwikwidzana navo webato remaDemocrats musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Vatungamiri venyika dzakawanda pasirese kusanganisira Britain, India, Israel, Ukraine, Slovakia nedzimwe vasvora zvakaitika muAmerica neZuro izvi. Vana veZimbabwe vari kushoropodzawo zvakanyanya chiitiko ichi zvikuru vachitarisira kuti America ndiyo imwe yenyika dzinotarisirwa nevakawanda kunge dziine runyararo. Mumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizuza ndemumwe wevari kusvora kupfurwa kwavaTrump uku.
VaAmerica zvinhu zvakaitika zvakaipa chaizvezvo, asi zviri kuratidza kuti vaTrump havasi kudikanwa.
Mutauri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati hazvina kunaka kushishidzira vanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo.
Tinotarisira kuti masarudzo dziitwe pachena zvisina kushishidzirana, zvisina kuda kuintimidheta vamwe. Zvataona zvichiitika kunyika yeAmerica, zvatakaona zvakare zvichinyanya kuitika muno muZimbabwe zvakakonzera kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinge dziri sarudzo dzisina kubuda zvakanaka.
Mutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira vatiwo zvakaitika izvi zvinoratidza kuti utongi hwejekerere hwave kudzokera kumashure muAmerica. Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti havatarisire kuti nyika dzinozviti ndidzo dzine utongi hwejekerere dzakaita seAmerica dziite zvemirizhonga panguva yesarudzo sezvakaitika neZuro izvi.
Zvakaitika kuAmerica sebatirizano pfevhu zvinotishungurudza nekuti hatitarisiri kuti vanhu kana vapaukana kuti vatsvake vatungamiri vavanoda asvikudanomengo rwekusvika pakuda kupurana mukati mekutsvaka chinzvimbo chokutonga nyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti chiitiko chaneZuro chichasvibisa sarudzo dzeAmerica.
United States States sema paragons of democracy ndo vaiwanzoshandisa yatinoti yo barometer kuti maelections akanaka anenge aitwa murunyararo akaitwa sei but pane zvakaitika apa zvakutiratidza kuti mirishonga yakutopindwa musarudzo dzavo ende izvi zvakusvibisa sarudzo idzodzo dzisati dzaitwa
vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vati nyaya dzekupfurwa kwezvematongerwo enyika dzinogara dzichiitika muamerica asi zvinhu zvisingakurudzirwe
vanouraya vanhu vezvematongerwo enyika asi hatisi chinhu chatingatarisira kuti chinhu chinofanira kupembedzwa kana kuti chirambe chichiitika mungava muno medu kana kuti iko kuAmerica.
VaIgnatius Sadziwa vanongorora nyaya dzesarudzo vachitungamira sangano reZimbabwe Election Advocates Trust vati chidzidzo chikuru chinowana Zimbabwe panyaya iyi ndechekuti mapurisa nevemutemo vanochengetedza munhu wese uyewo mutungamiri wenyika yevaJoe Biden vakashora mirizhonga yakaitwa kuna vaTrump avo vachakwikwidzana navo vachiti izvi hazviitike muZimbabwe. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzisina kupfuurana seizvi zviri kuitika kuAmerica.
Zvinhu zvisingatarisirwi pasi pano kuti kana paine nyaya dzakadai dzematongerwo enyika kuwanikwa paane violence. Takaita maelections edu akanaka, hapana mhirizhonga yakaitika, hapana akapfurwa, hapana akaurayiwa. Ndozvatinongokurudzira muno munyika medu.
Kupfurwa kwavaTrump hachisi chiitiko chekutanga kuitika kumutungamiri wenyika kana kune vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kuAmerica. VaJames Garfield vakaive mutungamiri wepiri kuurayiwa muna 1881. Muna 1901 vaWilliam McKinley vaive mutungamiri wenyika vakaurayiwa vachikwazisana nevanhu muBuffalo muNew York. VaJohn F. Kennedy vakaurayiwa muna 1963. VaRobert F. Kennedy vakaurayiwa muna 1968 kuCalifornia. Vamwe vakaedza kuurayiwa vanosanganisira vaRonald Reagan, vaGeorge C. Wallace avo vaitsvaga rutsigiro pamwe navaGeorge W. Bush. Vebazi reFBI vazivisa kuti murume ane makore makumi maviri ekuberekwa vaThomas Matthew Crooks anove mugari wekuBethel Park mudunhu rePennsylvania ndiwo munhu ane chekuita nekupfurwa kwavaTrump anonzi aive nhengo yebato remaRepublican. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, bato reRepublican riri kutanga musangano waro wemazuva mana kana kuti convention kumwilok muno muAmerica, apo pachadongwa zviri pamutemo vaDonald Trump nevachavatevedzera musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vakamboyesa chigaro weZANU PF mudunhu reNorth America, Dr. Frank Guni, vanoti vanoona sekunge gungano iri richangosimbisa umiriri hwavaTrump pachitariswa chiitiko chanezuro ichi.
Tingati musangano weGOP tinotarisira kuti uchasimbisa zvikuru hukandidhesi hwavaTrump, uye tinoona sekuti vanhu vazhinji vachatarisira zvikuru kwazvo kuti vaTrump vachadomani kuva mutevedzeri wavo kana kuti running mate. Asi one rimwe divi tinoona sekuti chiitiko chakaitika kuna vaTrump chomunhu akaedza kuvauraya uyu chichapa vaTrump mukana wekutsvaga munhu wavanoda chaiye, zvisinei nekuti ndiye ari kudiwa nevanhu vakawanda here nekuti ivo pachavo secandidate. Hatisati tamboita sarudzo muno muAmerica dzekuti presidential candidate anenge akasimba zvakanyanya zvekuti chero akasarudza mumwe wokurana naye kana kuti running mate asina nezvaanounza musangano, hapana zvinoafekta candidacy yake.
Tichitarisa sarudzo dzapfuura mbiri dzadomwa vaTrump kuti vange vachimirira bato iri, paitawo vamwe vaimbenge vachishoropodza, tingaona zvimwe chete here rwendo runo?
Kana varipo zvavo vasinganyanyi kuwirirana nevaTrump kana nepfungwa dzavo, hationi vachikwanisa kusimudza musoro, nekuti iye zvinoizvi vaTrump pachirungu tingati vava candidate inonzi matter candidate, kutaura kuti munhu anonzi akapota aurayiwa achiurayirwa zvido kana kuti zvishuviro zvebato rake nevanhu vanomuteera.
Zvii zvikuru zvingatarisirwa kubuda kumubva kumusangano?
tinotarisira kuti Republican Party ichabatana zvikuru kwazvo, asi tinotarisirawo zvakare kuti kusawirirana panyaya dzezvematongerwo enyika kucharamba kuchikwira. Nekuti muchaona maRepublicans vachitanga kuti vemaDemocrats ndivo vanokonzera kuti vanhu vasagarisana zvakanaka, avemaDemocrats vachitiwo kutaura kunoita maRepublicans kunoita kuti vanhu vaite ukasha, vanhu vazofunga kushandisa zvombo nekurwisana.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vakambovesa chigaro weZANU-PF mudunhu reNorth America, Dr. Frank Guni, vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura zviri pamutemo urongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemauto ehurumende munguva yegukura hundi kumatunhu ematevereland nemidlands pakati pa1983 na1987. Vachitaura pachiitiko ichi, vaMnangagwa vati urongwa uhu hunofanira kuva kuridziro yakasimba yekubatana nekusimbisa kuti vanhu vanosarudza kunzwirana tsitsi pane ruvengo uye kuregererana pane kutsividzana. Urongwa uhu hunonzi Gukura Hundi Community Outreach Program uye huchatungamirwa nemadzimambo hwaparurirwa pamuzinda weState House kuBulawayo. Kunyange hazvo hurumende iri kuti yakazvipira kugadzirisa nyaya iyi, vamwe vari kupokana nazvo vachiti urongwa uhu haufaniri kunge huchitungamirwa nemadzimambo, vachiti vazhinji vemadzimambo vanhu vanozivikanwa kuti vakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vanonzi vakapondwa munguva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reZim Rights vaDzikamai Bere.
Maonero angu ndeyekuti danho iri rinopokana neconstitution yedu yeZimbabwe. Constitution yedu yeZimbabwe yakavhoterwa namamiriyoni evanhu mumaconsultation meetings. Inoti iyo nhau dzakaita seidzi dzinofanirwa kunge dzichibatwa necommission yakazvibereza yoga. Ndosaka bumbiro redu remutemo ranga rakaomba iyaya International Peace and Reconciliation Commission. Madzishe havangave vanhu vatingati vakazvimirira voga, nekuda kwekuti kwemakore akawanda vava nenguva vachiratidza kuti vane bato ravanotsigira. Saka vanenge vasina independence munhau dzakaita seGukura Hundi. Zvinoonekwawo nekuti Gukura Hundi yacho rungano rwayo rinoonekwa kuti vakakonzeresa Gukura Hundi munguva yavaMugabe vanga vari bato raitonga panguva iyo richiri bato riri kutonga pane imwe nguva. Zvichireva kuti ava ndivo vamwe chete vakakonzera dambudziko racho. Havangatarisirwi kuti vange vachiva nechekuita nekugadzirisa dambudziko racho.
Asi chii chakatadzisa kuti komisheni yakazvimirira yamuri kutaura iyi inge ichiita basa iroro?
Komisheni tinoona sekuti yakatadziswa yatinoti political will. Zvichireva izvo kuti ivo vezvematongerwo enyika kunyanya ebato rekutonga vanga vasina chido chekuti NPRC ibudirire munhau yeGukura Hundi.
Kune vamwewo vari kuti zvakakosha kuti madzishi anga achitungamira urongwa uhu nekuti ndo vanoziva zvakaitika matunhu avo. Imi munotiwo?
Mutemo wedu unotitonga muno muZimbabwe. Unoti bumbiro remutemo riri pamusoro pazvose. Saka tikada kutarisa process yakaumba bumbiro yedu yemutemo inotiratidza kuti vana veZimbabwe vanotarisira kuti iri ringe riri basa rinoitwa necommission yakazvimirira yega.
Vanga vari mukuru wesangano reZim Rights vaDzikamai Bere vari parunhare muHarare neStudio 7. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Dino kukamchirai kuchirongwa cheve chidiki che sondo rega rega chamuno piwa neni tavoka nguve ndiri mu Washington DC. Asi taitarombora kanaka tihurukuro na va Richard Moyo. Avo vakaimba nziyo ze kukuruzira ve chidiki kuti vasiane nezvinodhaka. Ngati nzwei vachitsana ngura.
Uongu takabudisa nziyo mbiri inonzi vana vechikoro. Neimwe inoti vano danana pachavo. Na wiri pone chinangwa nechivano chukulisa nziyo. Yo ii vana vechikoro ina uyo kudzisa kuvana vechidiki vari kukura ne youth iri kukura kubva vari pamakore ari kutanga pamakore mashanu kusvika kumakore kana 40 chaiwo nokuti tinozva kuti kwaita hondo kwaita mweya wakaipa wehondo yezvinodhaka yemadrugs yezvinodhaka zvakasiyana siyana mutoriro iyo iri kutorwa nevana vechidiki iri kuparadza ramangwana revana vechidiki yaisiya dambudziko mukati menyika dzose kwete mukati menyika yeZimbabwe yoga pati pasi rose rabatwa nehondo yemadrugs
hongu dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka idambudziko rapararira nenyika yese ndezvipiwo zvimwe zvinhu zvamuri kuona kuti zviri kuda kuti zvinge zvichiitwa munyika kuitira kuti kupedzwe dambudziko iri
zvaakuda ini nemi zvaakuda vanhu vose kuti vasimuke sezvandakasimukawo ndikava nekuimba zvatinozva kuti vechidiki vakawanda vanofarira mhanzi vechidiki vakawanda vanofarira kuenda kuma TikTok kuma Instagram kuenda kuma Facebook kana kupaka kupino ya YouTube kasiyasa vachiteerera saka zvinhu zvinobatsira zvikuru sei kuti kasimuka tose nepatinogona napo kupinda mukati menzvimbo dzezvikoro zvakasezana kuti kuti kana nziyo dzakafane dzidzi dzakaimbiwa dzikaridzwa pamaassembly dzikaridzwa kana vana vachiita masports akasera sera kana padenge wakaungana kana mwana akava nenziyo yakadai mufoni make inogona kumubatsira muzvikoro zvose kuti vana vagone kudzoreka nokuti ramangwana renyika ramangwana pasino rose rava kuenda kumawere tiri kuona kuti vana vari kukundika kana ramangwara uri kudzimika saka tinokurudzira kuti tibatane tigone kufamba tichirayira kuti vana vasezvinodhaka vachipinda muzvikoro tichivadzidzisa nekuvaonesa kana munzvimbo dzose dzekutaura maunga wemabhazi kana mateksi mudzimotokari nziyo dzakadai dzionekwe nokudzidziswa vechidiki kuti vasaive zvinodhaka
chii chakaita kuti musarudze nzira iyi pakudzidzisa vechidiki
awareness yakasiyana siyana vamwe vanomhanya iri nzira yeawareness vamwe vanotamba nabvu iri nzire awareness vamwe vanotova mabhasikoro iri nzire awareness vamwe vachiita boxeni iri nzire awareness maawareness ari pakasiyana siyana wanoungana isusiwo takauyawo neawareness yokuisa nziyo ndinoziva kuti nziyo inogara nekusingaperi magara emusic ichagara nekusingaperi saka ndiyo awareness yatakauya nayo yenziyo kuda kubata vechidiki kuti vagone kusiya zvakaipa zvekuti vechidiki vakawanda vada nziyo vari kwose kwakasiyana siyana kuti inodzidzisa zvakakosha kuvana vechidiki kuti vasiye misikanzwa vasiye zvinodhaka vasati vasauya nemadegree enhombo vasauya nemadiploma eumbavha kana nemadrug saka zvimwe zvakawanda zvatakasa nezvazvo kuburikidza neawareness yedu yezvenziyo inokuimba
nziyo idzi dzichangoburwa vari kudzikamuchira sei vanhu
zvahongu masonga ari kutambirika zvakanaka asi kune veruzhinji vatei vestudio 7 tinokumbira mutsigire muende mundotora masongo mumadownload masongi iwawa mupewo kune veruzhinji kuvana vakasiyana siyana kuti vakure vakachenjera mune enda kuma digital platform anoti Spotify, Amazon, iTunes, Deezer, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube nao ma digital platform akasiyana siyana akawanda anowanika muMusic ukoko wana Apple Music munomawana saizozo uye futizve vada kuti tevererawo munoenda ku TikTok yakanzi Moyo wa Zimbabwe moenda ku Facebook page yakanzi Moyo wa Zimbabwe moenda futi ku Instagram Richard Moyo 35325 ukoko munoti wana tiriko
ndeapi mashoko amungasikira vechidiki tichitarisa nyaya yezvinodhaka
ibvai mune zvinodhaka nokukurumidza ibvai muchimhanya mukati mazvino kuti zvinodhaka zvakaipa zvinoparadza upenyu zvinodhaka zviri kuuraya vechidiki vakawanda zvinodhaka zviri kumosa ramangwana zvinodhaka zviri kukanganisa kuti vabereki vakawanda vabatwa nemaBP madhipo inoda kwenyu vana tifunga mari dzavanenge vakaspenda imaku ndopinda muno zvinodhaka maakuvavigira matambudziko kandiro kuti bvai muno zvinodhaka muvakira ramangwana renyu nokuti ramangwana rakakosha zvinodhaka izvi zvinokanganisa upenyu
hwanhasi togumira pano Manzwa urukuru ya taita Nava Richard Moyo avo vakaimba nziyo dzinorwisana nezvinodhaka. Ndinokutendai vateereri kunge mange muine sumo chirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tavoka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum, nhasi muchichipiwa naivanzi Sininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu.
Ndinoku chingamidzai vateereri muchirongwa chechitendero chatinokupai svondo yega yega tichitarisa nyaya dzinobata rechitendero nezvinoitika munharaunda dzatigere maringe nechinamato nekusiyana kwacho. Taita rombo rakanaka tina mufundisi Jacob Maforo. Vane urongwa hwavari kuita hwatanzwa huri kubata nyaya dziri kubatsira vazhinji mumamanawo matigere umu. Mufundisi, tinokukwazisai tichikuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Parwa ndinotenda tichidzoserawo kukwaziswa kwamuri nekuvateereri wenyu mhuri yeZimbabwe yakafararira kumativi mana esa.
Ngatibve tapinda munyaya, mufundisi. Tiri kunzwa kuti mune chirongwa chamanga muchiita svondo reseri chakanaka chaizvo. Mungatipe here muchidimbu kuti chirongwa ichi ndechei, changa chichifamba sei?
Ndinoda kuti pakutanga ndakamirira chirongwa chinonzi Building for the Future. Building for the Future gore rimwe nerimwe inoita conference inounganidza vanhu kubva kumativi mana enyika. MaZimbabweans ari muAmerica, MaZimbabweans ari kuCanada. Dzimwe nguva tinotoita vanobvawo kumusha kuZimbabwe. Programu iyi inounganidza zvikuru sei vanhu vane maprojects, maprograms nemamission activities avari kuita kuZimbabwe. Saka vanoungana vachikurukura nekupana mazano chaiko kuti vazivane kuti uyu ari kuita chakati, uyu ari kuita chakati, uyu ari kuita chakati. Patinosangana ndepapi, patinobatsirana ndepapi, patinotsiurana ndepaka, tichiri kutopfuurira mberi kutaura kuno.
Mufundisi, kureva kuti chirongwa ichi kaichi chatoone nguva yakareba chichiitwa kaichi chakutoungana vanhu vakawanda kudai.
Gore rakapera 2023 takapemberera 10 years tichiita chirongwa ichi. Saka chirongwa ichi ndechevanhu vari kutoita zvinobatika nechekare. Vari kunzwa kusununguka kuratidzawo vamwe kuti zvatiri kuita ndezvakadai. Saka tinotodzidza kubva kune mumwe nomumwe. Vamwe vanoshanda nevana vadiki, vamwe vanoshanda nemacommunity awakabva. Seni ndinoshanda necommunity yekumusha kwandakakurira chaiko. Vamwe vanoshanda nezvikoro, vamwe vanoshanda nemachechi.
Veruzhinji vamunosangana navo nekutaura navo vari kutambirana sei nezvirongwa zvamuri kuita?
Zvirongwa zviri kutambirwa chaizvo. Chandinoda kutaura ndechekuti kune vamwe vanouyawo kumusangano nemisangano iyoyi vasati vaane zvavanoita kuZimbabwe. Vanhu vese vanenge vari kungoti zvinhu zvaoma, zvinhu zvaoma. Asi tikazotarisa toona kuti munyika yemuAmerica matiri takatenderedzwa nezvimwe zvinhu zvatinoti tikafungisisa tinogona kuwana pazvinogona kubatsira kuZimbabwe. Saka titori nevamwe vakatozotangawo kuita zvinhu zvavari kuita mushure mekunga wauya kumusangano uyu. Watoona kuti inganai takatogarira matarenda edu, takagarira maoko.
Iro shoko raMwari kubva kare rinoti kudini nenyaya iyoyi yekuti vanhu vaite vachipatana, vachifurirana zvakanaka, vachidzidzisana nekutsiurana nekuendesana kumberi?
Shoko raMwari kava mafisarema 133 inoti zvakanaka sei kana tichisangana. Nezvo tasangana. Tasangana kudaro tochitanga kufunzana. Pane rimwe shoko ratatoshandisa muzuva ranhasi rinobva kuna Wafiri chapter 1 verse 6 inoti tiwe nekukonweswa kuti basa guru rakanaka ratiri kuita kuita. Iye akari tanga matiri, akaramba achiri fuza mberi kushikira kakuya kwa Yesu Kristu.
Tino kutenda izvikuru mufundisi Maforo kunge Mange Munesu muchirongwa chedu chanhasi.
Ayo ndinopa kutenda nekumhuri yeZimbabwe. Ndinoti Mwari wekudenga ngaakukomborerei, akuropofadzei pane zvose zvamunoita.
Tinotenda titendewo nemi vateereri kunge Mange Munesu muchirongwa chedu chesvondo rino chechitendero, apo tange tichikurukura namufundisi Jacob Maforo. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chechitendero svondo rinouya nemusi wesvondo. Ndinokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Kazininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheHighlanders chiri murufaro mushure mekurova Dynamos pamusha payo mumutambo watambirwa munhandare yerufaro nhasi masikati, musi uyo kuine fainari yeEuro 2024 pakati peEngland neSpain. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mumusha weHighlanders hamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge bhoso yarova Dynamos 2-0 munhandare yerufaro Stadium nhasi masikati ndokutora mapoints ese ari matatu. Aka kave kechipiri mwaka uno Highlanders ichirova Dimbare mumitambo yeleague mushure mekukunda 1-0 mumutambo wekutanga. Kukunda uku kwapinza Highlanders mapoints makumi maviri nemapfumbamwe, asi iri pachinhano chechishanu pasi peFC Platinum Ngezi Platinum Stars, Simba Bora ne Manika Diamonds. Highlanders ine mapoints mapfumbamwe pasi peFC Platinum iyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu nemasere. FC Platinum yacho yasimbisa utungamiri hwayo mushure mekurova cheGudu Pirates 3-0 Baobab Stadium nhasi masikati zvekare. Kugona kunenge kudada yasi yangezi Platinum Stars neSimba Bhora nemapoints mashanu uyezve Manika Diamonds nemapoints matanhatu. Asi murairidzi weFC Platinum Noven Mapeza anoti rwendo ruchiripo.
Irwendo kau kuti tikaita izvozvo tinosvika patinoti tisviki kuti ndibve muno ndendo Brewer ndogona kukwira malips kana 5 vandofanira ndisvika kuBrewer.
Ngezi Simba Bhora neManika Diamonds dzakatamba mitambo yadzo neZuro. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Chicken Inn 0 Caps United 0, Tier 1 ZPC Kariba 1. Asi manheru ano kune mutambo mukuru wefinari yeEuro 2024 pakati peSpain neEngland uyo uri kutarisirwa zvakanyanya nevanotevera nhabvu munyika. Kunyange hazvo Spain yanga itamba zvinodakadza munzira yekusvika mufinari umu, chaunga muZimbabwe chinoti England ndiyo iri kutora mukombe uyu. Sherman Muswera uyo aimbotambira Black Rhinos anoti ari kuisa mari yake pama 3 Lions eEngland nekuti anga achiwedzera mwando pamutambo wega wega wavanga vachitamba.
Mutambo uyu wakaomarara, asi kuona kwangu ndekuti England kwayakabva yakatatarika. Asi zvaakuitika izvizvizvi ndezvekuti mapurezi anotambira Spain vapfana. England inokwanisa kupedza paexperience, vana nyamawayedza good players but pane paanobvaisa vapfana. So England ndiri kuipa straight win, noti zvokupina muextra time kuti chii.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vadarlington chifamba vanoti England iri kutora mukombe uyu nemhaka yevatambi vayo avo vagara kwenguva refu vachitamba vari pamwe chete.
Kuvimba kwangu ndinoona kuti England inopedza bhora ranhasi
nana rezi rei vanotora kapu ndichidaro kuti vanotora kapu inauye my experience ema players
aimbotambira Capes United ne Zimbabwe Alois Munjira anoti mutambo uyu wakaoma zvekuti mukombe unokwanisa kuenda kwese kwese Spain yakatora mukombe uyu katatu muna 1964, 2008 na 2012 England haisati yambotora mukombe uyu kunze kwekupinda mufinari kamwe chete muna 2020 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi Wakawanda muZimbabwe neparusi rose vokatyamadzwa nekuda kuurayiwa kwevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura zviri pamutemo hurongwa hwekuedza kupodza maronda akakonzerwa nekupondwa kwakaitwa vanhu kumateveleland neMidlands. Dynamos inorohwa 2-0 neHighlanders mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambirwa kurufaro nasi masikati. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhla ka 14 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
usitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi ngena ngana sicabanye but now we have seen it happen in America whereby Trump has been attacked on stage
iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela kodwa ngesifinyelelo izwe esingazathi kazikho ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sobhuqazi sasikho.
Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba legugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezindaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika. Umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho oyirali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasband.
Abantu abaningi emazweni nomhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambe ngaphansi bebona imfanekiso yamavideo yokudutshulwa kukaTrump. Uthabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izwe lokuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
We have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa yithi ukuthi khangelani into benzani badlala njengamadlwana. But this is what they are also doing.
Osakhulayo Magolide uthi okwehlele uTrump ngabe kubangelwa yikuthi uzondwa ngabantu abaningi. Inkulumo zakhe ezedlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthathi ngabe uyahletshiye ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga leCentral Committee kubandla elibusayo leZANU-PF uthi akula mbuso wentando kaZulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela naseMelika.
Okukuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa
emazweni eAfrika. Idemokrasi yona bona vota abangenelisi ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli hamba le security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe laseAfrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti ke izindlela zokuzama ukuthi inkokheli zibe exposed sekuboneleke uTrump bezihambela le security yakhe lula.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi ukudutshulwa kwaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulo khetho, kungaba seZimbabwe, kungaba seAmerica, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha ke ukwethuselana okuyiqala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho leZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe uswele kakhulu isehlakalo lezo. Umphathi Ntambo ubona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume imele uhulumende esithi ele Melika kalifunde kwele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba lokhetho kungabi lodlame. Na ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungela msindo. Akulo wadudulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazwe omnumzana Engelston Sokhulu uthi ungaba lezi zathu ezinike ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le ngeyaphakathi. Umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la kuthiwa ngama-political points, ukuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama-policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana uDonald Trump. Kwenziwe uphenyo kucace ukuthi kuhambe njani, yinto embi kakhulu.
Ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lweMelika. Ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth bajutshulwa eWashington. Umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881. Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ibingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphephayo ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace kunye loGeorge W. Bush. Ngimele Studio 7, igama lamungeza Jesus Banda.
Silokhe sekudaba lunye. Amapolisa eMelika ohlobo lo-Federal Bureau of Investigation, FBI, athi lanxa ebonakele njalo wabulawa ocatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump, alokhu engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Smith Crooks oleminyaka engama-20, onguye ucatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump, ubikwa edutshulwe ngamapolisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa obelilunga lebandla lama-Republicans okuyilo elimelwe umnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ebonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapolisa obekusenziwa ngumnumzana Crooks bamdubule laye esanda ukudubula. Amapolisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthaneni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancedisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lo mnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokwehlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze violence is not good, but ikathesi lokho nganto asokuhambe a little step further ukudubula umuntu ocontestayo. But kusasa kukhetho le-representative wama-Republicans eMilwaukee, hhayi ngiyabona kuqhubeka, but the security is going to be extra tight ngoba siyakwazi ukuthi now till the election kuyabe sokurong. Mbona mina nemi yenza yena uNumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhundla.
Kungabe kwengezelela amathuba kaNumzana Trump yini? Ukuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo?
Yeah, vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela. But ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake ayi lokho we won't know till election day. But okwakathesi siyakwazi ukuthi ama Republicans ngantu akade hleze on the fence lawo ngantu azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela. Siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikela abanjenge security services ama secret services lama FBI lalani kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo ngoba owaqedisa ukudutshulwa or attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s and for that long abamvikela have been doing a great job but so kusuka lapha kusiya phambili hayi kuyabe sekuqinisaka.
Lo ngumnumzana Tim Moringai isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika esixoxelayo eseOhio. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo loluluze luphutshe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ephawula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi wegugurawundi umongameli Emerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lwegugurawundi Community Outreach Program kodwa kusukela lamhla ngilushiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele upresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini sizwe ukuthi abantu bona bathini ngalolu daba. Yikho besingakho kakhulu kodwa kuningi esakwenzayo wasematrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lowo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lwegugurawundi Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili nomjamo siyayibongela kodwa-ke izifinyelelo yizo ezingazathi kazikho azikwananga ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi isenzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenzakele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case? Utayi awuqinisile sibili kumba ulamanga ngoba bakhona abanye abantu futhi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka lebhuku nanje ngatshelwa isitolo sami nansi laphana ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nanje kodwa kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa adlwengulwa ngo-December ngo-1984 kwamukele kanjani i-community yonke ingasukuma itsho njalo kwamukele kanjani kodwa hhayi njengoba sesiqalisile sikhayelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi Useni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Abonani kuyadingakala ukuthi uhlelo lolu banje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu beZimbabwe abayenza lento. Ngokuyadingakala ukuthi uhulumende ancedise. Siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezehlukeneyo kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamapulazi abayethethwe siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi ngakho kuyadingakala ukuthi ubaba uMthuli Ncube afake budget, national budget, afake lolu hlelo, luhlelo kube le mali esemgcike ukuthi kule malini njalo ekwanele ukuthi izinto nazenze wonke umele zikwenze baze baphuthe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima kusetshenziswa indlela yeZimbabwe ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazwe weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 Mrs. State House wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilichiya ezandleni zikaThabo Kanxube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kanxube. Namhlanje sixoxa lomela abakhubazekileyo kudalela Senate uSenator Anna Shiri ngodaba lweNational Disability Expo ebiqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
Ama-organizations, abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama-organizations lawo abona njengamalungelo abantu, siyabona kule ama-ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhonapha, i-forestry commission, i-first mutual, public service labor and social welfare. NASA, lapha siya ekubitha, kanyeza ama talents abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama services njani ngoba lapha sizabona ukuthi singayenza imizamo kani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazuze i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantra of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekileyo bayakhangeza ukuthi even the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyahambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukiswe ke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-self representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kuma youth asibonanga, kuma kantela hakuna abangenayo. Kodwa sekhona ama-quotas, kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusion. Ukuthi lakho nxa kuyenzeka ukuthi izihlelo lezi ziyagcinelwa abantu kubomama labo abakhubazekileyo kababe labo le-percentage yabo ku-National Assembly lakho proportional representation kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo. Kumele abantu labo si-increase i-representation ukuthi abantu abakhubazekileyo nabo babe khona. So sifuna abaningi labo banikwe amathuba okuthi bangene kuzihlalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not an ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loSenator Anna Shiri ngodaba lweNational Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kanxube.
Siyabonga Thabo Kanxube. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela izamasiko.
Sigcina masiko wethu, owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko wethu,
sigcina
namasiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhlanje sixoxa lenduna uMathema weGwanda. uMathema, siyawamukela kuhlelo kwakho.
Hayi, ngiyabonga baba.
Ye, baba uMathema, siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha lamantombazana kungazani abagoqekanga, baphonguba nje ngabantu nje abakusakhanya lokuthi kuya ngaphi. Kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Ngibona ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini. Esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayiphetha njani. Isithiwa yebo siqondile, yebo, kodwa ukukhokhela umuntu onsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama. Yikho sikwaziyo ukuthi iprakisi vele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana yokulandelela namasiko akithi. Siyabe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele ngenxa yengumuntu ngenabe sithatha umfazi wakhe ngendalo sithatha intombi yemikhombi yethu ahambe aye kibo ayehlala layo. Kodwa kungani kuyahluphahlupha khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana anti baphiwa ama-rights. Ama-rights thina angibona ukuthi into esiyayo kakhulu thina njengabantu abamnyama. Yebo yini angaba khona lapho nalaphana wona ama-rights ayakhuluma ngawo, kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo. Nakukuthi kwaMathema umuntu bomntwana umkhwenyana ebuyile khona elotshelwa ngenkomo ezilisumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilisikhombi kufanele sibonakale thina abantu bakwaMathema sisenza khonokho esakutshelwa ngubaba ngoba into leya esiwo iyamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuli ukuthi lokhu njengemuli sinathinjalokhu okasingakwenziwe lokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuli. Ngiyambuza umntu ubuzela umkhwenyana inkomo ezingu-20 ukuthi zibuza ukuthi kathi inkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi ngoba inkomo zokulobona baba Dube zilophawu uyabe kule nkomo kuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngikamama yohlanga kube sekuthiwa le nkunzi yazo kuthiwa le yinkunzi yazo. Kodwa uyathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi bapho kubiza umnyaka hayi mfuna 20 ukuthi umbuze ukuthi i-20 leyo ngezani akaziphawuli azibeke ukuthi le ngiyalokhu le ngiyalokhu le ngiyalokhu.
Pho kulungiswa njani Mathema? Kulungiswa njani phela nanto uhlupho ulukhangele? Liyakulungisa
isigaba? Hayi mina mbona abantu manje abanganiki izinto namandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo nxa kuwukuthi usebhedithi yabe ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kukucathi nxa usesitongeni lakho kufanele kucathi okubi ukuthi silese sithebe ngapha siphinde sithebe ngapha sithebe ngapha sikhangele lokhu sivayo ngoba abanye abantu bathi nxa kulotshola umzuzu zithi ngifuneka iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ikuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu izinga imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi lesi kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo izezaziphawula wonke lo msebenzi.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke nduna. Ye, singathi-ke ugqiba khonapho ngamafutshane nduna enkulu.
Into ebengiyikhalelayo ukuthi asikhangeni yovani silandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo. Yikho lezulu nje lingasani ngoba kudala kuvele kunezindlu ezazihambela ziphatha umsebenzi owezulu. So zonezana zindlu kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza. Abantu bedlile besuthi izulu linyile, inkomo ziphila kulento yonke nje elubisi lochago ngoba into yonke iqala emanzini. Ungabona ilizwe selithukwe ukuthi kalisela asazizi zamanzi selisesimeni esibi ngoba okuthi uyabe sekuhlele ukuthi abantu bathalelane izinduzu balwe kakhulu kube buhlungu phakathi kwesizwe. Kodwa-ke singahamba sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani. Ngibona ngani singahamba siye phambili kube yisizwe esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ngabaduze.
Siyakuza kakhulu-ke leyo yinduna uMathema weGwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona. Siyabonga kakhulu uMathema veli lami namhlanje emoyeni lapha uMthembu sithembayo nyabonga kakhulu lingathuli lokusasa sihlanganeni ngeviki ezayo kusigaba ezamasiko. Sibone kakhulu baba Mathema
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Luyalandela uhlelo Louis Christo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya.
Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhelini ekaGenesis. Sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje. UNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo namhlanje. Kodwa ke umbhalo namhlanje ungawuhlaziya ucubungule ucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu. UNkulunkulu kuthiwa wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Uwona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani? UNkulunkulu kumbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho? Ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kadike uNkulunkulu kambe ngonjani, libona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso. Iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu lengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla, ngabona njengokufundiswa kwabesande school. Kodwa ke wawuthi nxa uyahlolisisa imvama wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazi ongaba nguyise, ongaba umuntu ubaba wakomakhelwane, ukhulumi kumbe ubani, kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga. Eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacaci kangako, kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi uNkulunkulu. Kukho konke engakunanzelileyo labo babedweba umuntu olamandla. Kanzange ke ngibone owayedweba umfanekiso kaNkulunkulu ongucigo. UNkulunkulu ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, okuyikuthi uNkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake iyenziwe ngumuntu. UNkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe. Ngenye indlela uNkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye uNkulunkulu uqobo lwakhe. Wamenza nxa uNkulunkulu eluthando wamfaka inhliziyo yothando. Nxa uNkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka kuzonda ububi, ngoba khona nje uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu umnini mandla wonke ngusomandla kehlulwa lutho. Yikho ke abantu abanye besebenza uNkulunkulu ngoba basuke bayithathe nxele indaba le yobuNkulunkulu. UNkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona uNkulunkulu njengomuntu onjani? Akukucabange khona lokho. Sikhuleke baba Thixo ingcwele, sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise ubuNkulunkulu bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokuhlohla kabili kwathe ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo we Premier Soccer League odlalelwe lamuhla e Rufaro Stadium. Kweminye njalo imidlalo iFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBaobab Stadium, iChicken in the Cape United kwaba yi 0-0. Lokhu kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamhlanje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshishiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owe-rally yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo loluluze luphouche. Sizwe imbono etshiyeneyo ngalolu daba, ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviyole zipra besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi nempela lwenzakala. Uhulumende lo phela olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.